Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tishitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 10 2018. Makateerera ku Studio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa nhasi vasvitsa mapepa kudare redzimhosva vachida kuti zvakabuda musarudzo dzakaitwa musi wa30 Chikunguru zvisendekwe parutivi. Bato rezano PF rinoti harisi kuzoshayiswa hope nedanho ratorwa neMDC Alliance rekuenda kumatare epamusorosoro ichipikisa zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika. Vatendai biti vanoudza dare ramajistrate muHarare kuti vari kumiswa pamberi pedare iri zviri kunze kwemutemo sezvo vakapambwa kuZambia uku vainge vanotsvaga upoteri isvondo rino. Iyi ndiwe mimwe yemisoro yenhaudzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wePeople's Democratic Party zvakare vari nhengo yeMDC Alliance vatendai biti nhasi vaudza dare ramajistrate muHarare kuti vari kumiswa pamberi pedare iri zviri kunze kwemutemo sezvo vakapambwa kuZambia uko vainge vanotsvaga upoteri isvondo rino. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Vabiti vaudza dare kuti vakaenda kuZambia mushure mokuona kuurayiwa kwainge kwaitwa vanhu pamwe nekushungurudzwa kwainge kwave kuitwa mhuri yavo kusanganisira amai vavo munin'ina neshamwari dzavo nemauto. Vatiwo magweta avo akaenda kumapurisa eLaw and Order kakawanda mushure mokunge mutauri wemapurisa mai Charity Charamba vaudza vatori venhau kuti vabiti vaidiwa nemapurisa asi vati mapurisa akavaudza kuti vainge vasina nyaya navo asi vati vakaramba vachishungurudzwa uye mumwe musi vakatomboda kupambwa nevanhu vainge vaine motokari dzisina manhamba. Vati magweta shamwari dzavo pamwe nevamiriri vedzimwe nyika dzemuAfrica vakavakurudzira kuti vabude munyika uye vakaona zvakakodzera kuenda kuZambia sezvo iri iyo iri pedyo kudarika dzimwe nyika dzese. Vati ivo nevamwe vavo vakasvika pachirundu border post nechitatu mangwanani negweta ravo vachibva vatotsvaga upoteri zviri pamutemo. Vati mushure mechinguvana pakauya vanhu vakawanda kubva kudivi reZimbabwe vavanofungira kuti masoja nevasori pakavari kurwisana kukuru kwakazopindirwa nevanhuwo zvavo izvo zvakazoita kuti mapurisa ekuZambia aende navo kunovachengetedza kumahofisi avo. Vati vemushure meizvi magweta avo kuZambia akabva aenda kumatare uko akaona mutongo wekuti vagare muZambia uye kuti vanomiswa kudare repamusorosoro kuZambia nezuro uye vakatadza kuenda kunosaka sekuronga kwavo sezvo mauto emuZimbabwe aida kuvabvuta nechisimba munyika iyi. Vati vakashamisika nezuro vave kutorwa nechisimba nevanhu vaisanganisira masoja aive nepfuti vave kudzoka navo kuZimbabwe. Vabiti vati Zambia yakavadzora kuno zviri kunze kwemutemo wayo newepasi rese uyewo Zimbabwe yakatyorawo mutemo wayo newepasi rese pamwe neSADC Protocol on Extradition. Vati South Africa neNorway dzange dzabvuma kuvapa upoteri uye pachinambo chekuvadzora kuZimbabwe Zambia yaifanira kuvarega vachipfuurira kuenda kune imwe yenyika idzi. Vati nekuda kwaizvozvo havafaniri kunge vari kumira pamberi pematare emuZimbabwe. VaAlec Mchade Hama nderimwe remagweta riri kumirira vabiti uye vanoti vabiti havafanirwi kunge vari mudare iri.
Isusu taisa chikumbiro chokuti vabiti havafaniri kuve vatombori pamberi pedare rineiri nekuti havasi munyika muno muchiri pamutemo nokuti vakaita mbunyikizwa vachibva kuZambia vakauya muno muzina Tsarukano. Saka tiri kuti izo dare remuZimbabwe haringakwanisi kuve richivatonga kana kunzwa nyaya yavo ivo vasiri pamberi paro zviri pamutemo. Saka tinoda kuti iro dare rirambe kuti iri nyaya iyi handisi kuiudzwa, vabiti handisi kuvaona, nekuti dei zvinhu zvese zvakainzana vangade vari kuZambia.
Vabiti vanoti vari kutya zvakanyanya sezvo zviri pachena kuti mauto ndiwo ari kushungurudza veruzhinji kusanganisira vakuru vakuru veMDC Alliance. Vaudza dare kuti nhasi chaiko vateverwa nemotokari dzisinganzwisisiki pavaenda kulunch, uye vati zviri pachena kuti mapurisa haana simba pane zvese zviri kuitika. Vatiwo mapurisa akatoudza magweta avo kuti hasiriwo ari kushungurudza nhengo dzeMDC Alliance, uyewo varumbidza mapurisa vachiti anoita basa ravo nemazvo uye anoburitsa magwaro avo ebasa kana achida kusunga kana kubvunzurudza vanhu. Vabiti varamba mhosva dzavari kupomerwa panyaya yekunzi vakazivisa zvainge zvabuda musarudzo. Vabiti vati havana mhosva yavakapara sezvo vakataura zvainge zvaziviswa neZimbabwe Electoral Commission pamagwaro emaresults emaV11 ayo anopiwa kune vanenge vapinda musarudzo pamwe nekunamirwa panzvimbo dzekuvhotera. Varambawo nyaya yekuti vakakonzera mhirizhonga vachiti ivo pachavo havaite zvemhirizhonga, asi vakati mauto ndiwo ari kutoita mhirizhonga neveruzhinji. Dare rinotarisirwa kupa mutongo waro panyaya iyi nemusi wechitatu svondo rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Techiri panyaya iyi, vamwe vanhu vekuZambia vanoti havasi kufara nemaitiro enyika dzemuAfrica idzo vanoti dzinobatsirana mukudzvanyirira kodzero dzevanhu vemuAfrica. Asa Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vakawanda vevanhu ava vanoti zvakaitwa nenyika yavo zvekudzosera munhu ari kutsvaka upoteri zvinoratidza kuti Zambia yakoshese kodzero dzevamwe vanhu. Zambia yakadzosera mutungamiri wePeople Democratic Party vatenda ibiti kuZimbabwe zvichipesana nemutongo wainge wapiwa nedare remuZambia wekuti vabiti vasadzoserwe kuZimbabwe uye kuti nyaya yavo yekutsvaka upoteri inzwikwe nematare edzimhosva sezvo Zambia yainge yaramba kuvapa kodzero yeupoteri. Chizvarwa chekuZambia vaAbsolom Samboko vanoti hazvishamise kuti nyika yavo yakadzosera vabiti sezvo yakangofanana neZimbabwe mukutyora kodzero dzezvizvarwa zvadzo. VaSamboko vanoti zviri kuitika kuZimbabwe zvekurova nekumanikidza vanhu kuti vade vatungamiri ndizvo zviri kuitikawo muZambia.
Zviri kuitika Zimbabwe kazvinaona zvaisemuchiri nezviri kuitika kunoku. Zviri kuitika kunoku pano kana vabude kausaite zvekupesera vanhu zvakude. Kuno pano kuriwa vanhu kumanikidza vanhu kuti vandipari vanhu vasingadi kundiparira ini.
Chimwe chizvarwa chekuZambia vaBenjani Kembo vanoti kunetsana kuri kuita vatungamiri vemuZimbabwe ndiko kunetsana kwakaita mutungamiri weZambia vaEdgar Lungu nemapato aivakwikwidza musarudzo wemutungamiri wenyika muna 2016, asi nyaya yacho hapana kwayakasvika mumatare edzimhosva. Chizvarwa chemuZimbabwe chinogara kuZambia chinoda kuzivikanwa sachera chinoti kuZimbabwe hakuna kumira zvakanaka, nokudaro vabiti vanofanirwa kupiwa kodzero yeupoteri.
Upoteri handiti kwanga kuri kutidza kuti pamwe anogona kuurayiwa pamwe pasina kana hapana kana problem, because honai inini chaichai ndikada kurayiwa handitizere kana kuenda ku neighboring country. Nezvinezvi isusu tiri kugara munomu hakuzi kuti tiri kuda, nemhaka yekuti honai unenge uchipotera hazviriwo tisusu tinogara munomu tiri kuda kugara munomu, but because of zvakuri zvakutoita kuti isusu titoita varanda mupi muno muZambia, hazviriwo tiri kuda kugara munomu isusu.
Chiera anoti hapana chinoshanduka munyika kana paine hurumende yeZanu PF.
More especially party yaye yaita chinjawo, nekuti masanctions ambobva akapera for as long as tiri muZanu PF hazvimbofe zvakapera, tichangoramba tichitambudzika because ezvinezvi takuto sangana nemasanctions akutoterana nesu. Honai mari yedu chaichai, mari yedu chaichai ukaenda paborda, handiti munotaura kuti bondi riri equivalent neusa, its different because ukaendapo usida kuchinja mari, usa unochinja nepricing, bondi unochinja nepricing, manje tiri kuitei.
Asi chimwe chizvarwa chikukafuwe muZambia vakeni Mulenga vanoti vanhu vemuZimbabwe vanofanirwa kupa mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mukana wekutungamira nyika sezvo vakazvipira kubvisa vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe izvo zvakatadzwa nevakawanda. Muna 2017, South Africa yakatora mutemo wematare nekutadza kusunga mutungamiri weSudan vaOmar al-Bashir, danho rakashoropodzwa nenyika dzakawanda. Ndakamirira Studio 7 muLusaka, Zambia, ndini Arthur Chigoriwa.
Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa nasi vasvitsa mapepa kudare redzimhosva vachida kuti zvakabuda musarudzo dzakaitwa musi 30 Chikunguru risende kweparutivi. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Magweta vachamisa aita chipatapata kuti vabate nguva yekusvitsa mapepa kudare repamusorosoro reConstitutional Court sezvo nhasi ranga riri zuva rekupedzisira kuti vapikise zvakabuda musarudzo pasi pemurau. Rimwe remagweta vachamisa vatavani mpofu vatichasara yave nyaya yekuti vatongi vachinzwa nyaya iyi.
Umbo wachona ndewe mafiga toradza chaiko chaiko kuti mafiga isa aitwa zvakanaka. Pane umbowo huneo chekuita nemaitirwo ezvinhu yatikati process pachirungu. Pane umbowo hwemamiriro ekunze panguva yesarudzo maballot box achiunzwa akavhurwa kare vanhu vachifikidzigwa nokurohwa pamwe chete noku zvinhu zvakadaro izvozvo ndoumbo wacho.
Vampofu vati vasvitsa umbowo hwakati tsvikiti kudare hunoratidza kuti sarudzo idzi dzakabirirwa. Vati chikuru paumbowo hwavanahwo ndechekuti zvakaziviswa nekomishen inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission zvakasiyana nezviri pamapepa akasainwa nevaimirira mapato panzvimbo dzaivhoterwa kana kuti maV11 forms.
Ta mapepa aiswa mudare saka zvose zvave kufambira mberi. Zimbabwe yave nemukana wekuti nyaya yavo itongwe mudare saka ndozvaitika.
Vatiwo vari kutyisidzirwa zvikuru nekumirira kwavari kuita vachamisa panyaya iyi asi vati havasi kuzodzokera kumashure.
Vanhu vanondisvidzidzira havasi kumira. Naiko zvino ndichiri kungomhanya ndotogara musango. Pane zvinhu zvakatoitika pamuviri wangu nekuda kugara musango. Asi isu tiri magweta.
Mapepa asvitswa kudare aya asvitswawo kune vese vakakwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika sachigaro weZek amai Priscilla Chigumba pamwe nemukuru anoona nezvesarudzo muZek vaUtoiles Laigwana kuti vapindure kudare. Hatina kukwanisa kutaura navamunangagwa kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi asi nezuro vakati havaizoenderera mberi neurongwa hwekugadzwa kwavo kudzamara nyaya iyi yapera kunzwikwa nematare sezvataurwawo navamupofu kuti kugadzwa kwanga kuchida kuitwa vamunangagwa kwave kufanira kutombomiswa. Vachamisa vanoti ndivo vakakunda musarudzo idzi kunyange Zeki yakazivisa kuti vamunangagwa ndivo vakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Tichiri panyaya iyi, bato reZANU-PF rinoti harisi kuzoshayiswa hope nedanho ratorwa neMDC Alliance rekuenda kudare repamusorosoro ichipikisa zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika richiti ikodzero yemunhu wese muZimbabwe kuenda kumatare edzimhosva achipikisa zvakabuda musarudzo. Munyori anoona nezvemutemo muZANU-PF vamunyaradzi Paul Mangwana vanoti kunyange hazvo bato ravo ranga risati ratambira magwaro eMDC Alliance yekumatare vakagadzirira zvakasimba kusangana kumatare edzimhosva. MDC Alliance iri kuda kuti dare rirase zvakaziviswa neZEC zvekuti vaimirira ZANU-PF musarudzo yemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ndo vakakunda rodoma vaimirira MDC Alliance vaNelson Chamisa semunhu akakunda. Ngatinzwe hurukuru yataita navamwamngwana pamusoro penyaya iyi.
Tanzwa kuti vaenda kudare isu hatisati taona mapepa acho asi mazira angu econstitution yenyika yedu ikodzero yavo yokundoenda kumatare vachindomhangara zvisina kuvafadza. Ini ndinongoti kuruzhinji zivai kuti ZANU-PF ina magweta neunjere hwakatesva tinonosangana navo tonopedzerana navo tapedza kuvakwazha kumaelections tichavakwazha futi kukoti.
Asi munoona here zviri zvinozoburitsa chimiro chakanaka munyaya yesarudzo muZimbabwe?
kana mna achitezera kodzero dzake azine ine chimiro vari kutevedzera kodzero dziri muconstitution inoti anenge asina kugutsikana anoenda kudare ukaenda kudare usina nyaya unongonozvinyadzisa hako isu magweta totaura kusangwara kwako nokupusa kwako iyo chimboonekwa somunhu ane njere wozoonekwa kuti njere dzako ishoma saka mukana wavatipa kuti tiwape inonzi chapter 2
tichinzwawo nezvavari kuchema nazvo vari kuti ivo vakabirirwa musarudzo imi munoti
vakadyiwa zviri pachena zvanga zvakatariswa nomunhu wese MDC yachamisa haina kuwina maelection saka isu tinongoenda kudare tonobudisa pachena kuti munhu akadyiwa vanofanira kusaita mbiri yokuramba kudyiwa unofanira kuita mbiri yokuti kana matamba game ukaona kuti ndadyiwa wosheka hands the other party woti tichazosangana mumakore anotevera ndichange ndichizokukwidzawo zvakare ndozvinoita vatoti muchirungu magood losers apa chamisa aratidza kuva a very poor loser ende ndopaya patakatamboisa mutemo wemaage limits pamapresidential candidates nokuti taitsvaka maturity zvino apinda paupresidential candidate achangoyambuka pamaturity anoda kuti ambokura tichamudzidzisa kumatare kuti takura nebasa tinoziva zvatinoita tinonomuzvambura kukoti
asi vamangwana muri kutaura imi nyaya yekodzero dzemunhu makutaura makore anove akaiswa mubumbiro remitemo kuti 40 years kana makumi mana chii chinenge chichimutarisa kuti angaaisa kodzero dzake
kupiwa kodzero usashandisa kodzero kukanganisa zvido zveruzhinji hazvingorevi kuti kana wapuwa right unongoida kuidhimanda pose pose mukomana anoziva kuti akadyiwa navamunangagwa ngaabvumewo kuti ndakadyiwa asi hatimurambidzi kushandisa kodzero yake tinongoti ruzhinji chionai quality yakanga yakamira ichida kuita president inoti kana yadyiwa haibvumi kudyiwa but anyway tiri kuenda kudare tichanoratidza kuti anotaura chokwadi here kana kuti tiri kuita chitamba vanana
avanga vari munyori anoona nezvemutemo muzanu pf vamunyaradzi paul mangwana vari parunhare muharare nestudio 7 mavhelas muhlanga nyauye westudio 7 abatawo gweta vapaida mwoyo saurombe kuti tinzwewo maonero avo panyaya iyi
zvaitwa nemagweta zvekuendesa nyaya kumatare zvinoreva kuti inauguration haikwanisi kuenderera mberi nokuti inauguration kuti ienderere mberi inauguration inoendera mberi through operation of the law mutemo wedu kana bumburo remutemo rinotovhaidira iro musection 93 kuti kana pachinge paitwa challenge kune presidential election yafailwa within the prescribed 7 days hapakwanisi kuitwa ipo inauguration kuti nyaya iyi yafanira kutanga yanzwikwa kumatare asi chandoda kuti ndichimbidzire muchekuti chief justice pano ita inauguration kana kuti vanopa mukuru wenyika anonga agadzwa kuti atore iye mhiko ndiye zvakare anofanira kunga ari kutungamirira dare guru saka hazvikodzeri kuti aende iye onoita inauguration paine ipo kukwikwidzana kuripo mukati nedare rake pamusoro peari kufanira kuita mukuru wenyika
zvamira zvakadai mushure mekunge MDC Alliance yakwidza nyaya yayo kuconstitutional court zvakurevei manje
chazvava kureva ndechekuti bato reMDC Alliance raendesa nyaya iyi kumatare chava kuteera parine zvimwe ndechekuti avo vaendeswa kumatare vatinoti marespondents vanopiwa iwo mazuva matatu ekuti vapindure kune zvavari kupomerwa kuti vakaita kana kuti zvakaitwa mukati nesarudzo vapiwa ivo 3 days vaendesa veMDC Alliance vanopiwawo 3 days mushure mekunge ava vaunza minduro yavo yekuti vapindure pane zvinonga zvataurwa izvozvo zvichinge zvapera dare rinochinzi rigare pasi dare ragara pasi rochitanga kuongorora nyaya iyi ragara rose sedare vanhu vava kuchisisana mukati nedare
matare emunyika munguva dzapera vakambotambira here nyaya dzakadai
zvakamboitika ukarangarira mavhelas mugore ra2018 sarudzo dzakakwikwidzwa zvakare mukati nenyika yezimbabwe sarudzo dzakwikwidzwa dzakaendeswa kumatare asi nyaya iyi hakuna kweyakaenda yakarashwa nematare mushure mezvanga zvakumbirwa neveMDC zvaramba kutambirwa nedare kunyanya kuti ivo vanga varikukumbira kuti kuvhurwe maballot boxes kuti zvionekwe.
Saka mapepa aya anenge achinyorwa iwo achinzi ndiani chaizvo ari kupomerwa mhosva kana kuti anofanira kumiswa pamberi pedare.
Hakuna ari kupomerwa mhosva asi pari kuunzwa iwo vatoti marespondensi pamberi pedare. Marespondensi munhu wese akakwikwidza mukati nesarudzo anomira iye sarespondensi kutanga vamunangagwa nemamwe makandidhetsi ese. Asi chikuru chiri kuiswa pane vakaita maelections vezvega ndivo vari kunzi ivo ndimakarana maelections ndimi makabudisa maresults ari kukwikwidzwa neveMDC.
Vanga vari Gweta vapaida moyo Saurombe vachitaura parunare naMavelous Mushanganya wewe Studio 7.
Direct from Washington, the voice of America.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Masangano ari pasi United Nations anoti ari kushamisika zvikuru uye kurwadzikana nekurwiswa nemuchadenga kwaitwa neSaudi Arabia ndokukuvadza bhazi ranga rakatakura vana vadiki muYemen. Vana makumi maviri nemumwe chete vafa uye vamwe makumi matatu nevashanu vakakuvara zvakaipisisa. Vanhu vemuItaly havasi kuwirirana panyaya yekuti vabereki vave nekodzero dzekuona kuti vana vavo vadzivirirwa kuzvirwere, vamwe vachiti izvi zvinofanirwa kuitwa nehurumende iyo vanoti ino ruzivo rwakawanda pazvirwere. Dare repamusoro mumasvingo nhasi rarasa chikumbiro chenhengo yeMDC Alliance yakakwikwidza musarudzo yemumiriri wemutasa North muparamende yekuti Zimbabwe Electoral Commission iverenge zvakare zvakabuda musarudzo. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Mutongi wedare vagarai nesu mawadze varamba chikumbiro chava David Chimini change chakapikiswa nemagweta ezek ayo anga achiti sangano iri rakaita basa zviri pamutemo. Vachimini vakange vanyorera Zek tsamba mukati memazuva mashanu kuti itangise kuverenga zvakabuda musarudzo sezvinodiwa nemutemo, asi Zek yakapindura ichiti haisi kuzodaro nekuti yakaita zviri pamutemo. Izvi zvakabva zvaita kuti vachimini avo vange vachimirwa navapasimonya kureba vaendese nyaya yekudare redzimhosva kuti riudze Zek itangidze kuverenga vachipomera Zek mhosva yekunonoka kupindura tsamba yavo. Asi mutongi wedare arasa nyaya iyi achiti mutemo wesarudzo unopa Zek simba rekuita zvayakaita mukupindura tsamba yavo, vachiti haikwanisi kutanga zvakare kuverenga nekuti zvaenderana nemutemo wesarudzo munyika. Vanyakureba vati vatambira mutongo wapiwa asi vachatsvaka dzimwe nzira dzekuenderera mberi nenyaya iyi.
Mutongo wapiwa nedare ndewekuti chekutanga isu tataura padare kuti Zek yakatadza kupindura tsamba yavachimini mushure memazuva 5 asati adarika, saka payakapindura nguva yekuita recount yakanga adarika. Saka naizvozvo haifaniri kunge ichinzwikwa nedare. Mutongo wakumbirwa navachimini kuti pati recount unofanira kungopuhwa Zek isingatauri, inonziyo pachirungu the abad. Saka dare razoti iro aiwa haritenderani nesu, rinotenderana nezvataurwa nemagweta eZek kuti mutemo uripoyo hauna mazuva anonzi Zek kanga apuhwa tsamba inofa kupindura mazuva akati, asi mazuva mashanu atataura ndeyekuti inofanira kuita recount. Saka naizvozvo tiri kuti dare ratonga, ende kana dare ratonga hatigoni kuripikisa kunze kwekunge tiri mudare.
Gweta reZek vatawanda kanengoni vati vatambira mutongo uyu nemufaro vachiti Zek yakatevedzera mutemo pakuita basa rayo.
For us it's a good decision because yakafu inoenderana nezvatanga tanyora mapepa on behalf of Zimbabwe Electoral Commission. As an electoral management body, Zek is simply there to make sure kuti fair play is done for everyone, including vanga vari on the other side of the request for a recount as well. So I think this was a positive decision.
Asi vanyakureba vati nyaya yavo haisati yapera nekuti kuchine dzimwe nzira dzekuti inzwikwe kumusoro. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Mashoko aya anoburitsa pamire hurumende yeAmerica. Vanhu vemuZimbabwe vakaenda kunovhotera mutungamiri mutsva musi wa30 Chikunguru. Sekutaura kwezeki, mutungamiri wenyika wa Emerson Mnangagwa, ndivo vakakunda asi zvisina mutsindo. MDC Alliance yakabuda ichiti sarudzo iyi yakabiridzirwa uye yapikisa zvabuda musarudzo iyi nekuisa mapepa ayo mudare reconstitutional court. Sarudzo dzemuZimbabwe dzaifanirwa kupanyika mukana wekuenderera mberi ichisimudzira upfumi hwayo pamwe nekuvandudza kodzero dzevanhu munyaya dzezvematongerwo enyika. Vanhu vemuZimbabwe vakapinda musarudzo neuwandu hwavo hwose vachiratidza tarisiro yeremangwana rakanaka kunyangwe hazvo paive nezviminga mpinyi sarudzo dzisati dzaitwa. Vanoongorora sarudzo pasi rose vanoti zvakaitika mushure nesarudzo zvekutyora kodzero dzevanhu, mirishonga uye kuuraya vanhu kwakaitwa nemauto zvakasvibisa sarudzo dzemuZimbabwe. America inotumira mashoko enyaradzo kumhuri dzine vanhu vakarasikirwa nehama dzavo, kusanganisirawo vakakuvadzwa mumirishonga yakaitika. America inokurudzirawo vatungamiri vemapato pamwe nevatsigiri vavo kuti vaite zvinhu murunyararo. America inotambira kuzvipira kwezeki kuburitsa gwaro rezvakabuda musarudzo. Mutauri webazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica, amai Heather Newett, vanoti vanokurudzira zvizvarwa zveZimbabwe kugadzirisa zvinetswa zvose nenzira dzine runyararo uye vatungamiri vemapato vanofanirwa kuzvibata zvine chiremerera mungave munguva dzekukunda kanawo dzekukundwa. America icharamba ichishanda neZimbabwe nevanhu vayo muurongwa hwekuvandudza mitemo yesarudzo, nyaya dzezvematongerwo enyika pamwe nekodzero dzevanhu. Mashoko aya anoburitsa pamire hurumende yeAmerica. Maverengerwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington DC.
Munhau dzemitambo, makundano ekasolaga Premier Soccer League adzoka mushure mezero remasvondo maviri pasina Dynamos neHighlanders. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Kunyange hazvo mutambo wangu wakatarisirwa neveruzhinji weBattle for Zimbabwe wambomiswa, izvi hazvisi kubvisa manyukunyuku pari kudzoka mitambo yenhabvu yepamusoro mushure mezoro remasvondo maviri zvichitevera sarudzo dzakaitwa munyika. Veruzhinji vari kutarisirawo mitambo iri kutambwa nezvikwata zviri kutungamira makwikwi aya, FC Platinum neNgezi Platinum Stars, idzo dzakasiyana nemapoints maviri chete. Asi Ngezi iyo yakasiyiwa neFC Platinum iri kudzoka munhandare nemutambo wakati pavei apo iri pamusha neNichirat nemugovera zuva rimwe chetero kugona kunenge kudada yakananga kublawayo kunosangana neBlawayo City. Mutsigiri wenhabvu vaInnocent Tilabhu vanoti hapasisina pikiso kuti mukombe uri kuenda kuzvishavane kana kumondorongedzi.
Ngasaterere aya maplatinum aya nokuti maplatinum aya akatosimba kuti funze mapedzi anogona kutora kana iye kuNgezi. Between the two,
FC Platinum neNgezi dzakasonana zvekuti pari zvino kugona kunenge kudada ine mapoints makumana nematanhatu, madamburo ine mapoints makumana nemana. Asi kune vamwe vakaita semuteveri weDynamos vaKingsley Madzivanyika vanofunga kuti FC Platinum ndiyo ine vatambi vanokwanisa kumira zvakasimba panguva ino apo zvikwata zvatarisana nemukombe.
Davira iyo yakatora kidzokorora savane pool of players, vane ma seasoned players, vane mixture seasoned and the upcoming players vanozvikwanisa.
Asi National Sports Stadium muchange musingadaidzwe anonzwa zvekare apo Caps United iri kusangana neBlack Rhinos iyo iri kudya mwarasha mwaka uno. Zvikwata zviviri izvi zvakasiyana nepoint imwe chete, Caps United iri pamberi asi pavanowanzosangana Chipembere ndicho chinowanzo kunda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Michael. Musakangana chirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. apo tiri kutarisa zvinoreva matano atorwa neMDC Alliance ekupikisa kudomwa kwava Emerson Munangagwa semutungamiri wenyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri weMDC Alliance Vanelson Chamisa nhasi vasvitsa mapepa kudare redzimhosva vachida kuti zvakabuda musarudzo dzakaitwa musora 30 Chikunguru zvisendekwe parutivi. Asi bato reZANU-PF rinoti harisi kuzoshayiswa hope nedanho ratorwa neMDC Alliance rekuenda kudare repamusorosoro iri. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana apo tinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe. Anokuonekaya nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Sokuyisikhathi sendaba kuVOA Ndebele. Amachono zisobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela kustudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 10 kuNcwabakazi 2018, Musithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Umkhokheli womanyano wamabandla aphikisayo MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ukhweze udaba lwakhe lokuphikisa impumela yokhetho lukamhlaka 30 kuNtulikazi emthethwandaba weConstitutional Court eHarare. Isiphathamandla somanyano weMDC Alliance engumkhokheli webandla le-PDP umnumzana Tendai Biti utshele umthethwandaba ukuthi awula mandla okumthonisisa icala letheswayo ngoba kumele abe seZambia lapho abedinga khona ubuphepheli. Kuhlelo Woza Friday sileqembu elicula umdumo wesicathamiya ele uZambeze Arts likhokhelwa ngumculi olodumo uLucky Moyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umkhokheli womanyano webandla wamabandla aphikisayo we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa usekhweze udaba lwakhe lokuphikisa impumela yokhetho lukamhlaka 30 kuNtulikazi emthethwandaba weConstitutional Court eHarare lapho umongameli Emerson Mnangagwa webandla leZANU-PF abikwa enqobile yena isithi ulobufakazi obuveza ukuthi yena umnumzana Chamisa nguye owanqobayo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amagqwetha kaChamisa abe yisiphithiphithi ukugijimisana lesikhathi ukuze bangenise lezi ngwalo emthethwandaba ungakavali njengoba namhlanje bekulilanga lokugcina lokuthi baphikise limpumela. Igqwetha elikhokhela iqula lamagqwetha aphikisa isinqumo seZEC u-advocate Thabani Mpofu utshele umhlangano lentatheli zindaba ukuba njengoba sebekhweze lolu daba osekusele ukuthi umthethwandaba wahlulele. Uchazisa ngokuthi asebekwenzile lokhu kujoni ngokusemthethweni njengoba usuku lokugcotshwa kukaMnangagwa obikwe ngabeZEC ukuthi unqobile kulolu khetho bese lubekiwe.
Hayi hayi kagcotshwa kagcotshwa hayi kagcotshwa kagcotshwa ngola nto enjalo. Sesifakile amaphepha ethu emthethwandaba edaleni sokathesi umuntu wonke ongurespondent uzozamele afake la amaphepha akhe. So kusho ukuthi udaba lolu soluzahlazululwa emthethwandaba.
Umnumzana Mpofu uveze njalo ukuba uselala obempisi ngoba impilo yakhe isengozini esethuselwa ngokuphela selokhu wavela egcekeni ukuba uzosebenza ukumela uChamisa emthethwandaba.
Bangethusela ukuthi labo uyaziba bayahlanga kodwa hayi uyazi mina kangisabi muntu kodwa bangethusela bantu kubangethusela.
Umpofu uthi abakudingayo ukuba umthethwandaba weConstitutional Court utsho ukuba ukhetho oluqhutshwe ngabekhomishini eZEC lungananzwa ngoba lungaqhutshwanga ngemfanelo njalo belobufakazi obusekela lokho. Uncedisana namanye amagqwetha avele kwamanye amazwe umpofu abagoqela kwele South Africa la kwele Melika. Umthethwandaba we Constitutional Court kumele ube usunqumile phezu kwalolu daba phakathi kwensuku ezilithumi lane. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Selokho sikudaba lunye umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezombusazwe. Abanye abakumabandla aphikisayo bathi umthethwandaba we-Constitutional Court empumela yokhetho ilakho ukuba lokwenza labehluli abazakhetha ukuhluza lolu daba. Phansi kwesisekelo sombuso abehluli kumele babe yisikhombisa kumbe isifica munye munye. Owayekhokhela ugatsha lwezokhetho iZEC unkosikazi Rita Makarau ukhangelele ukuba ngomunye wabehluli. Kusenjalo ilunga ledale leMDC Alliance umnumzana Prince Dubeko Sfanda uxoxa lo Chris Gande weStudio 7 ukuze sizwe impono yakhe ngalolu daba.
Yesekelo sombuso wethu siyakhasisa ukuthi nxa umuntu encindisa uba ngumongameli welizwe nxa elezikhalazo kumbe udliwe kumbe kajabuli ngendlela eyenziwa ngakho uyafanele ahambe edaleni le-Constitutional Court ayefaka amaphepha akhe. Okwenzakala lokho kuhambelana leyo yesekelo sombuso awula nkinga lapho mfowethu.
Kodwa-ke nxa wena ukubona kwakho ubona ngani ubufakazi okuthiwa bukhona bungabenele yini ukuthi bungayenza ukuthi impumela imiswe?
Kule ndlela ezimbili esingakhani ngazo ubufakazi bakhona esingathi ngesithiwa kulo isteka okuhambelana nenombolo ngoba nxa umuntu eqelile wafaka u-10 nefane afake u-8 kuyatshengisela emaphepheni. So kuye onye ubufakazi nje bohambelana lokukhalakhala nje kwendlela eyenziwa ngayo ukhetho. Bona abathi ababona amaphepha akhona bathi khona ubufakazi bamanombolo bukhona obobuqili bakhona buyabonakala nje kahle kodwa kuthi ukuthi ama-judges akhona ayafanele acubungule labo abona ukuthi iqiniso na.
Kahle kahle bona abakufunayo abe-MDC Alliance kuyini ukuthi kukumiswe impumela bese kukhethwa umnumzana Chamisa yini kumbe bafuna ukhetho lonke luqalwe katsha?
Yes. Yikho ebengisho ukuthi abathetha le ndaba amajaji akhona abayikhangelisa indaba kukibo ukuthi bathi bona ubuqili obukhona lobo ubuqili obenza ukuthi inombolo zamavoti ahambenala lo Nelson Chamisa zibe lutshwane nxa inombolo zakhona zingazizakala kumaphepha akhona kumbe ama-V23 kumbe ama-V11. I-Constitutional Court idale liza ukuthi onqobayo uNelson Chamisa sebephendulela-ke lani i-decision yethu yi-ZEC. Abanye bengathi khona hathi inombolo zakhona zingathi azitshiyananga kakhulu kufanele babuyele baye kuncedisana i-run off. So impumela zingaba zombili okwama-21 seats athi kukhulunywa ngu-Douglas Mondlo yokhana hayi kukhona ngokunye awuhambelani le-petition le-Constitutional Court le.
Lowo ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezombusazwe. Ubehlaziya udaba lokuthi kambe ukukhweza kodaba lwempumela yokhetho lokho sokudala inkulumo yokuthi kambe ilizwe lingagcina selibuswa na ngumnumzana Nelson Chamisa nxa kungatholakala ubufakazi bokuthi ugatsha lwezokhetho leZEC laphosisa ekubutheleleni amavoti okungabe kwabangela ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa anqobe. Asizweni-ke ingxoxo uChris Gande weStudio 7 ayiqhubele umnumzana Prince Dubeko Sfanda omela iBinga edale lephalamente njalo engwe-MDC Alliance.
Chris, okwakuqala kubehluli abazathonisisa leli cala sikhangelela ukuthi u-Chief Justice umnumzana uLukh Malaba kanye lomsekeli wakhe u-Justice Elizabeth Gwaunza ngilawo babili sikhangelela ukuthi hayi bayabe bekhona akula ngenye indlela yokuthi bengabi khona kulolo daba ikakhulu nxa kuyukuthi ibevele besemsebenzini njalo nxa mbona amboni ukuthi khona u-Chief Justice lomsekeli wakhe bangachiya udaba oluqakatheke njengalolu ukuthi lizwa kale phambi kwamanye amajaji khona nxa kuyukuthi bekhona. So sikhangelele ukuthi labo ababili bayabe bekhona sikhangelele njalo ukuthi khona bazakhetha abanye abangu-7 phakathina kwama-judges awe-Constitutional Court lawo awavele ekhona ukuthi khona ibe yi-full bench of at least 9 ama-judges awe-Constitutional Court ukuthi bekuzwa lolo daba.
Udaba lolu luthoniswa njani njengoba sisizwa kuthiwa kugcina kuvotwa ngabojaji bona laba? Kuhamba njani?
Into eyenzakalayo yikuthi nxa ojaji bethe bahlala balulalela udaba lukhulunywa omunye lomunye ujaji uyahlala phansi ethi yena ubufakazi lobu obungenileyo ubuzwa njani, ububona buyibufakazi yini obenza ukuthi isicelo esifakwe ngumamangala yesiphiwe lidali kumbe hathi silahle nxa kuthe kwabanjalo ke omunye lomunye uyapha isizathu izizathu zakhe ukutsho ukuthi khona abanengi nxa abanengi bethe bapha umbono wabo abanye laba abalutshwana bazathiwa khona i-dissenting judgment okutsho ukuthi bazakupha ilukuze li-judgment ehlukene nalaba abanye so yikho okujwayele ukuthi kwenzakale isikhathi esiningi
manje akulakwesabela na ukubana abanye ojaji bengaba bekucele lezanu PF
yangifuni ukuthi ngicabangele njalo ukuthi abanye ojaji bangabe bekucele lezanu PF ngoba into eyenzakalayo Chris na okwakuqala ujaji ule image yakhe laye okufuze ukuthi eyilondoloze ujaji njalo ule image yedale okufuze ukuthi eyilondoloze ngoba kusasa kakulunganga ukuthi khona ujaji uthi xa uhamba bemudayile ujaji vele umthetho kawazi lujaji ngujaji wamabandla wezombangazi ujaji omunye nomunye uyabe efuna ukuthi nxa ijudgment yakhe iqosakale ukuthi ijudgment yakhona ijudgment ehambelana nomthetho so ngokubona kwami angifuni ukuthi ngitsho ukuthi bakhona ojaji abakwe-MDC Alliance kumbe njalo bakhona ojaji abakuzanu PF ngifuna ukukhangelela ukuthi ojaji bonke ngojaji abazalungelisa umthetho njalo behlubungule ubufakazi esebuyafakwa phambi kwedala bese bephuma-ke le-judgment ehambelana nalokho bufakazi obuphiweyo kanye nokuthi umthetho kuwona ungabe usithi
lo ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda omela ibhinga idale lephalamende njalo elilunga le-MDC Alliance ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le ebhinga
yebo mthwaka komuhle belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu lingaqhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku-15460 kHz ku-short wave lingaqhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube-Facebook ngokukhathi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 p.m. kusiya ku-5 p.m. lilakho njalo ukusixhuma kuwhatsapp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318 ngenani njalo laku-Facebook ngukhasi lethu ele-VOA Ndebele
Umkhokheli webandla le-People's Democratic Party umnumzana Dendai Bithi oyisiphathamandla somanyano we-MDC Alliance utshele umthethwandaba kamantshi eHarare namhla ukuthi awulamandla okumthonisisa icala aletheswayo ngoba kufanele abe seZambia lapho owayedinga khona ubuphepheli. Umnumzana Bithi wetheswa icala lokujojozela udlakela ngemva kokhetho kanye lokumemezela impumela yokhetho inhlanganiso yeZimbabwe Electoral Commission ingakakwenzi lokho.
Some Zambian authorities then abducted him in connivance with the Zimbabwean authorities and
iziphathamandla zikahulumende weZambia zavumelana lomunye wazo weZimbabwe ukubuyisela umnumzana Dendai Bithi eZimbabwe ngokungekho emthethweni. Ngalokho akufanelanga abe kuleli lizwe kumbe amiswe phambi kwalo mthethwandaba. Kufanele abe selizweni leZambia lona elingalandelanga umthetho wamazwe omhlaba ngokumxotsha.
Iqwetha lakhe umnumzana Alec Muchare Hama ugcizelela amazwi kamnumzana Bithi.
The next step is that the state wants to lead evidence to rebut what he was saying. So they say they are going to call the investigating officer on the...
Umthetho ndaba uthi uzadingisisa ngalolu daba ukwenzela ukuthi ube kwazi ukuthi ngempela umnumzana Dendai Bithi awufanelwanga athonisiswe emthetho ndaba
weZimbabwe.
Umnumzana Mchate Hama uthi bazaphindela imthethwandaba kamantshi ngolwesithathu kuviki ezayo bezokuzwa ukuthi wamukela njani amazwi kamnumzana Bithi. Umnumzana Bithi wabalekela kweleZambia kuyadinga ubuphepheli esithi wesabela impilo yakhe ngoba kulabantu abadubule emoteni yakhe labazame ukumthumba. Ngakwelinye icele igqwetha umnumzana Ngqobizitha Mlilo owayehambe lomnumzana Bithi eZambia utshele iStudio 7 ukuthi ukhululiwe ngesibambiso sebheyili ngumthethwandaba kamantshi eKaroi labanye bakhe ababalisa umnumzana Clever Ramba naphasi lomnumzana Tawanda Blessing. Abathathu laba betheswa icala lokwephula imithetho ephathelane lokuchapha umngcele welizwe ngokungekho emthethweni. Umongameli Emerson Mnangagwa usanda ukuthi nguye owabangela ukuthi umnumzana Piti akhululwe emthethwandaba. Lingakhohlwa uhlelo lwe-Studio 7 Live Talk lamhlanje lapho esiyabe sikhangela ukuthi ukukhwezwa kodaba lokuphikisa impumela yokhetho lokudinga umongameli okwenziwe ngamagqwetha kamnumzana Nelson Chamisa okhokhela umanyano we-MDC Alliance kuzamisa na ukugcotshwa kukamongameli Emerson Mnangagwa lokunye nje okuphathelane lalolu daba. Thumelani text message kunombolo esithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafutshane. Ukufuthelana lokho kuqhubekela phambili phakathi kwahulumende wele-Ethiopia nabasesigabeni seSomali labo abebutho bamacele omabili abalwisane kwafa abantu phose abangamachumi amathathu. Ukubalwa njalo kwamavoti okhetho olwenziwe ngokwenkwezi kwele-Iraq kuveze ukuba uMaqtada al-Sadr unqobile kulolu khetho. Idale lephalamende linqume ukuba amavoti aphindwe ukubalwa ngoba kuphume ubufakazi obukhomba ukuthi kube lokuqinibezela kulokhetho okwenze impumela yalo ingemukeleki.
Lo ngumbiko oveza imibono yelizwe leMelika. Abantu beZimbabwe basanda kuvota kukhetho lokudinga umongameli omutsha. IZimbabwe Electoral Commission ithi obebambe isikhundla lesi umnumzana Emerson Mnangagwa nguye onqobe kukhetho lolu. Kodwa ke abaphikisayo bathi kabavumelani lempumela yokhetho lolu. Ukhetho lolu belukhangelelwe ukuthi luzalethela ilizwe leZimbabwe inqubela phambili kulandela ukugugudeka komnotho okubangelwa nguhulumende wehluleka ubusa ngemfanelo. Baningi okumangalisayo abantu abavote kukhetho lolu becabanga ukuthi impilo yabo izakuqhuka. Ababehlolisisa ukhetho lolu bathi kwakulokuthula okumangalisayo ngesikhathi sokuvota. Bathi konke lokhu kwaphela kulandela ukhetho ngoba amasotsha lamapholisa adubula abantu ababengelacala. Abanye babetshengisela eHarare besola ukuphuza kokwethulwa kwempumela yokhetho lukamongameli. Ilizwe leMelika likhalela imuli zalabo abafa kusenzakalo lesi njalo lithi inkokheli yebandla elibusayo kanye lephikisayo kumele isebenze ndawonye ukwenzela ukuthi kube lokuthula kweleZimbabwe. Uheather Nwet isikhulumeli sohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe olwe-State Department uthi bayamukela okukhulunywa yiZimbabwe Electoral Commission ethi izaveza ukuthi ukhetho lolu lwaqhutshwa njani. Uthi ilizwe leMelika lizahlolisisa lokwethulwa yilabo ababekhangele ukuqhutshwa kokhetho lolu. Lo bekungumbiko oveza imbono yelizwe leMelika.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Ukulaba abengekho eZimbabwe lakho kubuya ebulenjini www.studio7news.com lidinge lapho kubhale live talk lifone inombolo liqale nge-international access code ezithi 001-202-617-2077 ukuze lani likhulume kulolu hlelo lapho lamhla siyabe sicubungula udaba lokukhwezwa kokuphikiswa kwempumela yokhetho edalele Constitutional Court ngumanyano we-MDC Alliance.
Yebo, 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 mswaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asiqoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube-Facebook ngokukhathi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 p.m. kusiya ku-5 p.m. Lilakho njalo ukusiqhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 0012024650318. Ngenani njalo la ku Facebook kukhasi lethu LFBOAWL.
Kwezemidlalo lamhlanje, inkokheli yeqembu lomdlalo wenguqu elebulawayo sithi ithi ophethe isikhundla sokuba umqeqeshi ubeka ithemba Ndlovu kuzamela asize leli qembu lingagunyulwa esigabeni se-Premier Soccer League ukuze awuphiwe lo msebenzi. Intatheli zindaba ithi ezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umgcinisihlalo weqembu lebulawayo sithi uJerry Sibanda utshele intatheli zindaba ukuba kusemandleni kaNdlovu ukuba awuphiwe umsebenzi wokuqeqesha iqembu leli. Uhle ube ngowakhe njalo lokhu angakwenza ngokuhlenga iqembu leli engozini yokubuyela liyedlala kusigaba se-Division 1.
Umqeqeshi vele ubevele khona etimini. Now he's facing a music kwakhe yedwa. If they win, umsebenzi wabo futhi uzakukhona. So they actually know ukuthi umsebenzi wabo wakhe is secured by winning games and ukuthi bonke itimu isale ku-Premier. CV yakhe yes, it is good, but ama-results must also go along with CV. So thina we're saying ukuthi beke do your best, keep us in the lead, umsebenzi wakho ukhona.
Ubekuthemba Ndlovu uphiwe umlando wokuhlenga iqembu lebulawayo sithi ngemva kokuxotshwa umsebenzi kuka-Amin Somapiri laye wayevele ethethe isikhundla lesi ku-Darlington Dodo onguye waqala le qembu ekuqaleni kwalo nyaka. Kule mpela viki iqembu lebulawayo sithi lona elihlezi endaweni yesithathu nxa usuka emsileni wengalane yemiklomelo libhekane lo mdlalo onzima lapho elizadibana khona leli FC Platinum enkundleni eBarber Fields kusasa ngomgqibelo. Imidlalo yamaviki angamashumi amabili lanye iqale namhla esigodlweni iHarare lapho iqembu leHarare City elibe ngojikilobhanqa 1-1 lele Mutare City Rovers. Kweminye imidlalo yakusasa ngomgqibelo iqembu leChapongo lizemukela iqembu leBulawayo Chiefs ngase-Asport. Iqembu leCapes United lizadibana lele Black Rhinos ngaseRufaro. Iqembu leZPC Kariba lizangqinana lele Triangle ngaseNyamunga. Kuthi elengeze Platinum Stars lizadlala lele Nicrude ngaseBaobab. Ngensonto iqembu leYata lizemukela lele Rentals enkundleni iRufaro. Iqembu leShapane Mind lizadlala lele Chicken in Maclass kuthi umdlalo bekumele ube phakathi kweqembu leHighlanders leDynamo enkundleni eBarber Fields odluliselwe phambili. Nimi le Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Itchy was a Friday, my darling. Was a Friday, seven to forget. Was a Friday, my sweetie. Was a Friday, ilambaling komile.
Namhla kuhlelo Woza Friday, sileqembo elicula umdumo wesiqathamiya ele uZambezi Art. Likhokhela umculi olodumo uLucky Moyo. UEzra Chisa Sibanda weStudio 7 usethulela lolu daba.
Emazweni amaningi angaphetheya, leli qembu laziwa kakhulu njengeqembu eligida imigido yendulo njalo licula ingoma zomdabuko, liphakamisa namasiko esintu. Amazwi abo ayahlabusa njalo bagida mnandi, bona-ke bamelwe ngubani kulolu hlelo.
Ibizo nguLucky Moyo, ijaha lasesikhalangele ePlumtree endaweni yaseNgwana lapho kuvela khona amajaha njengabo Socha Moyo, oTaurai Shareba, oFuture Ndebele, oSinini Ngwenya, bonke nje abangamaculi bamaqembu ayehlukeneyo.
Iqembu leUZambezi Arts lamunjelwa kwelengilandi ngamalunga amaqembu athiyeneyo asuka kwamanye amaqembu afana leBlack Mfolos, iBlack Spear, lamanye amaqembu amaninginingi athiyeneyo eZimbabwe, njalo baphambili ngomculo wabo wesicathamiya.
Sihlabela nje izingoma zaseZimbabwe ezesintwini, izingoma ezinye ezingathi ngezomdabu ongiyamazi ubaba ongwalongwalo Machobana, kodwa siyabhala nje ezinye izingoma zethu. Sihlabela kaningininingi emitshadweni lasemidlalweni ehlukeneyo, kaningininingi sijayele ukuncedisa nje kuma-fundraising.
Yes, we do, yes, we do, yes, we do, yes, we do, yes, we do.
Zukuhlelo lwabantu uza uza Friday sile uzambezi arts bekhulela ingoma zomdabuko. Ingoma zabo zimumethe imiko njalo ziyafundisa namunza namoyo efakaza.
Uma lezi ke sikhuluma ngezinto ezihlukeneyo ezine sikhuluma ngathi kungamasiko nje kuzokuba le ngoma ezinye ezemichato ikakhulu zebasiko nasithandwa sami yakuthanda sithandwa sami umuhle kuzokuba lezinye ingoma kaningi sikhuluma nje kwesikhathi ngezinto ezinjenge sikhona imvelo izinyamazana lakho konke sila yakho kathesi.
Lona ke leli qembu selisikhathi labunjwa njalo lisebenza kakhulu kuzekazi le Europe laseMelika liculela abantu abanengi libonisa lemgido yesintu.
Umculo uyakhula, iqembu liyakhula, kodwa ke iqembu nje elijayele ukusihlabelela nje ukukholisa silo qembu elikuthwele njani elithola kungumsebenzi onzima ukuhlabela. Siyafisa ukuthi wena sifundisane labantu abalapha e-England ikakhulu amasiko ethu lapho sifunda abo ngoba sithola ukuthi kona umculo ngeyinye yezinto esingazisebenzisa ukuthi kona abantu bazwanane, bazwisisane njalo bafunde ikakhulu ngamasiko langemvelaphi yabo. Siyabonga.
Uzambezi athi liqembu eselidume kakhulu kuleli njalo lithandwa kakhulu ngabamhlophe bethanda lezambatho abazigqoka becula kanye lamabhetshu phela ngoba bengawajayelanga ukubona abantu begqoke isintu. Ngithi hoza hoza Friday bangani mami, libe nempela viki enhle njalo elokuthula. Igama lami ngu-Ezra Jesus Bani.
I'm right.
iqembu lezambeze arts liholwa nguLucky Moyo. Uhlelo Woza Friday ebesilethulelwa ngu-Ezra Chisa Sanda we-Studio 7. Ngesikhangele ebezikhokhela. Umkhokheli we-MDC Alliance usekhwezile udaba lwakhe lokuphikisa impumela yokhetho e-Constitutional Court. Isiphathamandla somanyano ye-MDC Alliance uMnumzana Tendai Biti umiswa phambi komthethwandaba lamuhla. Olivalelisayo ngusithandekile Mhla.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.